isu tatanga kufonerwa kunzi vhudza katisiyanei siyanei vanhu vachikombulena kuti vachichema-chema kuti mabhazi aamashoma uye zvakare vaakutokwira makombai avanga vasakwiri vamwe vaakudhurirwawo nekukwira michovha bhozi dhimandi yabva yakwirawo ikoko saka isusu tikukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichida kungoitawo firefighting here because pane maoperator takaona vaichema-chema neurongwa uyu kuti hurumende aisi kuziva zvekuita savanga vavigisa ndosaka vakuita pull out vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa ndosaka vakubvisa mabhazi vakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba saka hachazozokuita sevafambi nekuti muchovha ndochinje chiri kudhuriswa asi muchovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufamba
saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hwezupwo hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana
tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vasida kubuda pachena vari kuti hanzi hazvina profit vamwe vachanzi kuzvicalculata pane vanzi marent nezvimwe zvakadaro nekuti iwo vanga vachiprovida bhazi voprovida madrive emao manzuro atanga achiita makondakta yanga achibva kuzupwo ipapo apo hamunoti zvinga zvifambawo sei padhiri ravo ravakaita iroro saka zvinhu zvakachitotiisei
saka pane musiyano here wemari dzaadzichiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi ezupco nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko
pane musiyano zvikuru like kwanga kuchito like mudhuze munana chingiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana notoni ikoko kwanga kuchajwa $2 mukada kutarisa nzvimbo dziri padhuze anga ari madhola kubva kunana mabhuku kunana Glenview ana Glenora anga ari madhola saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati izvi zvanga zvinyore vanhu vanga vachiratidza samari kufarira mabhazi iyayo takachi takaendawo zvakafanana nekumaketi kuya takachiona vanhu vakaita line vakatovamirira vanhu vakawanda even vamwe vanoshandawo muhurumende nekumwewo kwakadaro vanga vakatovamirirawo nekuti zvanga zvichiita kuti vasareva nekamari mumwe
munga vafunga kuti tichiisa papesendeji kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa wezupco tichitarisa papesendeji from 100
apa ndingakwanisa kupa pesendeji apa tichingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akatiwandei mabhazi ikambani huru inofamba kwakasiyana siyana yasarwa nemashomashoma